Taenda kuport kumasingo High Court and akapiwa bail before Justice Makosi. Came back to Gweru, tikabhadhara bail rachona. After the bhadhara bail, ndikaenda kuwawa. Tasvika kuwawa, ndokuona kune takamirwa nemapurisa ane two trucks. So achingobuda muwawa prison, achibva asungwa futi. Vakati tiri kumusungira mhosva yesubverting constitutional government. Iyo iri defined in section 22 of the criminal code. Achinzi iye paperiod iri between 16 December to 2 January and the house number 30 Smart Athlon Gweru, the from offices the MDC Midlands Provincial Offices, the MDC Alliance. Aka taura na Lenimo Magorimbo, we are no national chairperson of Zimbabwe Youth Alliance pressure group, inoa pressure group, wakaranga na ku mobilize a national demonstration or national broker.
Zviri kunzi zvakafamba sei chaizvo?
Vari kuti ma communication iwa aitwa through cell number ya vachibaya ne cell number ya Magorimbo. And vari kuti futi vakaitaura ma entire MDC supporter through publication yakaiswa mu Daily News remusi wa 2 January 2019 ine article yakabuda yakanyorwa kunzi we are going to send Mnangagwa packing. Saka ndo vari kunzi nekuda kwekuita mhosva idzodzo tamusunga. Saka asvika kuGweru Central abva aditena.
Saka pari zvino vari kuGweru Central?
Yeah,
he has been detained to Gweru Central. Ya anga ine pfuti here.
Yeah, they were armed. They were law and order. They all in all, there are about 12 police officers. We were very armed. Police officers of them were armed.
Saka muri kubvumidzwa kuvaona here parizvino?
Tabvai ikoko. Tikauya pacentral tikaita caution iyoyi handiri kuverengerai. Handinaye. Tika chivhomita kumuparisa.